sezva tinoziva tese so kuti pane tsaona yakaitika kushayikirwa kwakaita umwe magistrate vaaishanda nawo. So vataura kuti vanga vari munzira vakazosvika kuHarare wavo usiku, saka vatadzaonyora ruling yavo sekuumbisa kwanga vakaita vashaipa nhasi.
Ko, panyaya yekuti Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vakaendesa vakazembe-kazembe nemamwe mapurisa aiferefeta nyaya yavo kumatare vachiti vanoda kuripwa, zviri kufamba sei?
Sezvamataura mukoma Blessing kuti zvinhu zvatinoziva tese zvakaitika gore rapfuura pavakasungwa paya muna Mei, matsamba akanyorwa akawanda kumapurisa nemagweta avo Muzvare Roselyn Hans, vachichema kuti pane violation right to privacy yavo, kana kuti kusabatwa zvakanaka pamifananidzo yavo yanga yatenderedzwa pavakamboindiswa kuchipatara cheechi muchikota Falls vachitariswa. Asi pane zvakatenderedzwa mapurisa, pane akava achiti vari kuita forensic checks dzavo, asi kubva ipapo mifananidzo yavo, mapikicha avo emwiri yavo yakazowanikwa yatenderedzwa. Saka magweta edu ana mukoma Jeremiah Bhamo wekumbidzo Muchadahama and Makoni legal practitioners waaisa matsamba ekuudza mapurisa kana masamanis ekuti vari kuwasuwa, vachiti vakakanganisirwa zvikuru kodzero dzavo nekutenderedzwa kwemipikicha kamifananidzo yavo inoratidza miviri yavo.
Vari kuti vakakanganiswa sei chaizvo mumapepa avaya?
Sezvamunoziva Honorable Johana Mamombe ndi MP kawa, Muzvare Cecilia Chimbiri munhu anoremekedzwawo mutungamiri wechidiki kubato remusangano reMDC reopposition. Vari kuti zvakaitwa izvi zvekushambadzira kushama kwavo kwavakatorwa mapikicha vachifungidzira kuti mapurisa ari kuita basa rekuinvestigata kukanganiswa kwavo kana kuti abdutwa kwavo nekutushwa kwavo, asi zvakazowanikwa zvakutenderera ndozvavachema. Saka tinoti takamirira response kubva kumasummons akatumidzirwa ivava.
Mungatudza kuti zviri kufamba sei panyaya yavahangadziore navaharuzivishe?
Magweta edu mukoma tinasha chinopfukutwa namukoma Jeremiah Bhamo vanga variri kuhighcourt pavanga vachitoda kutodzinyaya yekukumbira their bail appeal yavakaendesa kudare rehighcourt kubva kudare remagistrate court inova lower court kuti inzwike panhaya yamukoma takudzwa ngadzore vana vamutungamiri wezinhaso kumastudents. Saka nyaya yazoswededzwa kumberi uko musi wemande namagistrate munangati vanongwa vati inzwikwe musi wemande nokuda kwokuti wakamirira state kana maresponse ekubva kuhurumende kana kuti maprosecutor ekunational prosecuting authority anga asati ane response kune bail appeal yavo, uyezve vanga variko vakamirira national prosecuting authority vanga vachiti hazvakanyorwa negwaro remaoko kana kuti nefree hand zvanga zvisikuoneka mushe. Saka pari kukumbirwa kunzi kuitwe transcribed record of proceedings ekumisa kuti izouye kuhighcourt. Saka nyaya iyi yanzi chanzwikwa musi wemande kuchema kwekuti wangadzore wabude on bail.
Zviri kunziwo kudi pane nyaya yavaharuzivishe?
Yamukoma makomborero aruzivishe vachiriko kuHarare remand prison. Tiri kuona kuti mukoma Ubeishava vari kurwisana chose, pane changowatadzisa kuti vaite nyaya yekutsvaga kuti vabude pamutongo webeu kuhighcourt ndechekuti kuchine nyaya dzavarosupose kugadzirisa kana kuti kunzi dzinzwikwe.
Inyaya dzeidzi
dzemawarrants of arrest avainawo ndovavari kumborwisana nawo. Saka ndinodavira kuti pari zvinhu zvinenge zvapera kana vachingopedza mukoma Shava vandi ndovamunoziva vakanunura mukoma Alan Moyo. Saka vachingopedza ndodavira kuti vachaita zviri pamutemo kuenda kudare hombe rehighcourt vachikumbira kuti mukoma makomberero aruzivishe vanga vachitongwa vachibva kumba.